wakakosha zvikuru nekuti ukaona nyika yedu payaya yaonerwa chaizvo zvekuti tikasawana rubatsiro runobva kunyika dzakadai sana Sweden nenyika dzemubatanidzwa dzeeuropean union zvimwe zvindandotenda isa muzimbabwe saka kuti vachandiva vakwanisa kutangana naprime minister wekusweden zvinhu zvinokurudzira chaizvo kuti mumwe musi tingangowana rubatsiro kubva ikoko.
Sweden iri kuti ichakoshesa zvikuru nyaya dzekodzero dzevanhu muzimbabwe kana yave kutungamira EU. Izvi zvakakosha zvakadii?
Zvakakosha zvikuru nokuti iye zvino ndo chimwe chinhu chiri kukoningwa nehurumende yemubatanidzwa. Haisi kukwanisa kunatsodzima kukanganiswa kwekodzero dzavanhu kwagara kuripo. Kana tatarira mwedzi wamasi utaona kuti kwakasiya ine mhirizhonga vaelezi yaipo yako nzvimbo dzakawanda, asi vaelezi iyoyo muna April yakatoedzera kuti pachinyamo chokuti idzikire. Saka kukanganiswa kwekodzero dzavanhu kuenderera mberi nodzura kurohwa kwakaitwa ana Jesina Mukoko navamwe vavari musinde mubatwa nemapurisa nemacio. Zvese izvozvo zvinofanira kudzimwa kana atane hurumende yemubatanidzwai. Saka vesweden vanotaura zvakanaka kana vachiti vanoda kuwedzera rubatsiro kana kuti kusimbaradza kuchengetedzwa kwekodzero dzavanhu muzimbabwe.
Sei bepanhau reherald riri kutsvinyira vatsvangirai?
Gundinguru nenaka richakwevari imwe kana rekodza iveroti aiona varangu azara mavhu. Saka iye zvinezvi vari kutarira nezanupf vari muherald iravanhu navamwe vasiri muherald vari kungoperevedzawo vari kumativi vari kurwadziwa kuti vatsvangirai vari kugashirwa zvakanaka kuti nyika dzese izvi.